zvemagitare mukoma zvakatanga ndichiri mudiki chaizvo ndakazonyatsonzwisisa kuti ndiri wemagitare ndofunga ndava kuma 9 years 10 years uko kugitare but kumashure ndaiita zvebhora ndaitinhawo zvakasimba chaizvo
saka vabereki vakati kudii mukomana kuzviti diesel power achitanga kudhonza magitare
mukoma nyaya yemagitare zvainoita manje hakuna mubereki anoda kuti mwana pesane nechikoro kana achikura saka obviously taitota wagonzo nakiti nevabereki vaisada kutombozvinzwa kana saka vanga vasingazvidi vaiti zvinokonzesa musikanzwa uyezve ndezveurombe
veruzhinji muzvimana vari kuitambira sei mimhanzi yauri kurova iyi
vanhu vari kutambira music yedu zvakanyanyisa zvokuti wega anoita rombo rakanaka rekusangana nepanorira music yedu anotokatya madzwa nazvo kuti muzimbabwe tichine vaimbi vakadai so vane unyanzvi hwakadai tinowanzwa macomments achibva kwakasiyana-siyana saka zviri kutifadza zvikuru sei
matambudziko api amunosangana nawo mumagitare umu
machallenges arimo akawanda mumusic zvaungofananawo nemumaindastry mamwe akangosiyana-siyana nokuti music industry kana tingangoti zvinhu zvine chekuita netarenda nematarenda zvinodawo zvinofambirana neikonomi iri stable saka ikonomi ikaita sekuti inonoshekawo so zvi mabasa ekuzviitira emaoko aya anoafektikawo futi zvakanyanya sezvinongoitawo mamwe saka kana vanhu vachiita from hand to mouth hatizowana vanhu vakawanda kumashows kwatichiita uko nokuti vanhu vanenge vasina mari dzekuti vazospenda vazoinjoya
mashoko here aungade kupawo vatsigiri
mashoko kuvatsigiri vedu ndeyekuti isusu takautumwa kwamuri saka ndinoti rambai makatiteerera zvakawanda zvichiri kuuya
vanoda kukuhaya vanoda mimhanzi yako vanokubata kupi
right vanoda kutibata isusu kana muchida kutaura nemuimbi wenyu direct vanotaura neni pa +263 774 361 418 idirect contact iyoyi WhatsApp inoita zvekare then pa Facebook page yedu Diesel Power Music then vanoda music yedu vanoenda pa YouTube channel yedu yakanzi Tawanda Bhoni then in brackets what Diesel Power panobuda music yenyu yese pane wasvisvi zvambari zvemusic
was a Friday chitipa kamwe chete timborova magitare kekubuda nako mudariro
ako mukarova mbuya mai John ndokambuka ari kunyanya kusikana zvikuru kane momentum miviri iri yakati ocha
Vandaiko naipese paya mchuya naitimeru Kondaisiwe kutikini ndakaiti mnero mdogo ndaisirei kuti kini mutori marasi mwoyo yenu zvaro itori nduke panyama tupiko maiwe ndakaiwa pamoyo wangwe
Thank you.